Sachigaro chidiki mudunhu remasoro and West mubato iri vaRichard Vikirinyu vati nhengo dzebato ravo dziri kugara dzichishungurudzwa nemapurisa nepamusana kwekuratidzira kwemazuva matatu kwakarongwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. VaVikirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazuva matatu apfuura vachibvunzurudzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwevanhu pamwe nemhirizhonga yakaitika.
Tavari kuuya vachinditorera zvisainzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya yedemonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika. It's not about party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but ivo they go ahead kuti aiwa titatsanangurire nezviri kurongwa nemisangano yemdc ofuichi yemdc hapana pairi kupinda pakatiya nezviri kuitika.
VaVikirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kusakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanoita idzamari vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kunaita idzamari but nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari defined vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumabozi anytime they can come and vanonditakura vakapenda neni ndikazotadza kunzwisiwa ndakaenda ku takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime.
VaVikirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vaDirk Makombe mumiriri wechinhoi muparamende Dr Peter Matarutse nevamwe vanoti vagari kaitendera navafani tembo vekubhangeti.
Tori nelist iripo ndotoziva kuna Makanyaire varoda Makanyaire vari kumuda kuna Daigi vari kumuda varoda Nyangairo varoda Garikaidendera those are the same people even Fani Tembo varikuti vari kuwada those are the some of the people vava vari kuda vasati vawana futi mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because vari kuyazotitora ECID vamwe chete saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mumukano meshumba.
Dr Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa. Zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu. Mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaitisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamutemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kweZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Rimwe remagweta evasungwa vari muchinhoi vaMike Mutsvairo vati hurumende iri kutsvaga uta nemugate sezvo nyaya yemhirizhonga yairi kupomera vanhu yakatosiyana sezvo vanhu ava vakatorwa mudzimba dzavo mushure mekuwanikwa vaine zvinhu zvekudya zvakaita semupunga izvo hurumende iri kuti zvakatorwa muzvitoro zvakapwanywa paitika mhirizhonga. VaMutsvairo vati kuwanikwa kwezvinhu hazvireve kuti zvakabva muzvitoro zvakapwanywa nekuti vanhu vakawanda vari kuchengeta mudzimba dzavo zvinhu zvekudya zvakawanda vachityira kuti zvinozogona kuzoshayikwa zvakare munyika.
Some are big business, they have not directly up to the money. Other than with the money, when one goes on a raise, when the raise is in what money does it have to raise and it? Those are the issues for
tourism. Even in my issue is a bill. I want to, we know bill is a right, but what good am I going to know? Let's deal with my issues as quickly as possible.
Rimwe gweta riri kushanda navamutsvairo vaJoshua Mangeya vatiwo mapurisa anofanirwa kuburisa humbo hunoratidza kuti munhu akapara mhosva kwete kuita zvekufungidzira.
But basically zvai ndikuona kunga pasina bhozi vari kungoshandisa kuti takakuonai mune zvinhu zvakalotiwa which is not public right. Vari kuti ndimi because takakuonai mune zvinhu zvakalotiwa saka uyi asumi kuti ndimi makalota ndi sandopa tiri kunesa.
Muna akabatwa nemhosva yekuita mhirizhonga anogona kupiwa mutongo wekubhadhara faini kana kuti kutongerwa mujeri kwemakore asingadarike gumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emumashonaland west. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose anai Cheri Charamba vanoti vanhu vanodarika mazana manomwe kusanganisira murungu wemusangano muMDC vaAmos Chibaya napasta Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikinya. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Asa Chigoriwa.